Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 zvita 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nepamabasa atinoshanda nawo.
Rimwe sangano rakazvimirira rinoti rinoimba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pepvo bill rakapasiswa nedare rehouse of assembly.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murayiridzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalaries avarayiridzi zvisina kutenderana navarayiridzi haana kuzova anopiwa kuvarayiridzi, kunyange achiramba achingotorwa kubva pamasalaries avo.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zvivimbiso zvayo uye kurega zvekuramba ichinyepera varayiridzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinovimba kuti kupasiswa nedare reHouse of Assembly kwebhiri rokuvandudza mutemo unoona nezvamashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti PVO bill, mukupera kwesvondo rino hakuzokonzeri matambudziko mukufambisa basa ravo nemabasa emasangano akazvimirira oga. Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu, vanoti pane mabasa mazhinji ekubatsira vanhu ari kuitwa nemasangano akazvimirira, chikonzero chiri chekuti hurumende haingakwanisi kuita zvese iri yoga ikuita basa ravo. Dare reHouse of Assembly rakapasisa bhiri rePVO bill pakupera kwesvondo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti masangano aya ari kupindira munyaya dzezvematongero enyika. Asi vemasangano aya vanoti zviri kutaurwa nehurumende handizvo. Tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu kuti tinzwe maonero avo.
Nauya muri kutaura nezvayo tinoona kuti inhau inotishungurudza sevamwe vanoshanda vakazvimirira vachiratidza pundutso nekuti nyika ifambe zvakanaka. Chinhu chinokatyamadza zvikuru, charimatotirangaridza nekuti tiri kunotange tatokanganwa nezvacho. Saka tinoona kuti mutemo iwoyu ukauya unogona kutimbunyikidza zvakanyanya, tigotadza kubata basa redu semabatiro atanga tichiita.
Saka imi nesangano renyu moita sei nenyaya iyi vachikumbu?
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingombunyikidza mashandiro atinoita nepamabasa atinoshanda nawo. Saka tinoona kuti pakataurwa nyaya yechirongwa ichochi vazhinji vamwe vehurumende vatanga tichishanda navo, especially vanoshanda mubazi rehurumende repasi ratinoti relocal government kuma rural district council tava nedambudziko rekusvika tichitaura nevatungamiriri nekuti vava kutiona sevanhu vanokanganisa pundutso munyika, ivo vasingazive kuti basa redu nderekuti tirambe tichivandudza mamiriro akaita nyika uye nekuti mari dzenyika nezviwanikwa zvose zvenyika zvishandiswe zviri pachena.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vaneta nekureverwa nhema nehurumende. Sangano iri rinoti hurumende inopikisa zvinhu zvizhinji asi ichityora zvainenge yavimbisa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Zhou vanoti hapana chakaipa kuti varairidzi vaende kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika vachiti asi hurumende inofanirwa kuva nechekuita nenyaya iyi kuitira kuti kubuda kwavarairidzi uku kudetsere nyika. Dr. Zhou vanoti hurumende inofanirwa kutanga kushanda nevarairidzi zvakanaka uye inofanirwa kurega kuona varairidzi sevakangomirira kupikisana nehurumende.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murairidzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalari avarairidzi zvisina kutendera navarairidzi haana kuzova anopiwa kuvarairidzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasalari avo. Zvekare tinoona kuti chivimbiso chokuda kubatsira varairidzi pakubhadhara maschool fees hachina kubuda. Hurumende yakaramba ichingochinja magoalposts zvinoratidza kuti inongori delaying tactic kana kuti chivimbiso chamanyepo chokuda kubata varairidzi kumeso. Iko zvino takunzwa kuti kune zvemasolar system zvakuda kuti zviuye kuti zvipiwo kuvarairidzi asi hazvina chouviri nokuti varairidzi vaneta nokungopiwa zvivimbiso zvisingazobudiriri. Zvichakadaro tinoona kuti nyika dzakawanda dziri kuda unyanzvi hwavarairidzi muZimbabwe. Saka nekuoma kwezvinhu muZimbabwe uye zvinokudiwa kwevarairidzi muZimbabwe nana UK kana pasina zvingaita kuvandudza masalari avarairidzi zvingangoreva kuti iko vazhinji vavarairidzi muZimbabwe vangawanikwa vachienda kunotsvaga mafuro manyoro, izvo zvinozopa kuti varairidzi vanosara vari muzvikoro vave vashoma shoma.
Saka imi sevarairidzi moita sei nenyaya iyi, Dr. Zhou?
Tinokurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambira navarairidzi uyezve kuimprova maconditions of service kuti varairidzi varambe vane chidokwa dokwa chokuda kuramba vachishanda muZimbabwe, uyezve hurumende ichiita government to government arrangements dzinozopa kuti ivo vari access kune vanodiwa kuti vabatsire vanavo muZimbabwe ndivo chete vanokwanisa kuenda kune dzimwe nyika. Izvi zvino batsira kuti tichengetedze dzidzo yomunyika. Tozotiwo avo vanoda kuenda voenda zvavo mushure mechibvumirano nedzimwe nyika vachikwanisa kuzodzoka vachibatsirawo kuvandudza education system pane inonzi pachirungu brain circulation iri opposed to brain drain. Nokuti kana vanhu vachingoenda kune dzimwe nyika vachiinda mazvake mazveko pasina chibvumirano chenyika zvinoreva kuti panenge pasina chinouya kunyika, asi kana pane chibvumirano zvinorevawo kuti vanoenda vachikwanisa kuzodzoka mune zvakanaka vachivandudzawo education system yomunyika. Nokuti unyanzvi hutese tese hwavanenge vakawana kune dzimwe nyika vanokwanisa kuzowana mukana wokuti vadzoke vachibatsirawo kuvandudza dzidzo yomuZimbabwe. Saka isu ndo zvatiri kukurudzira kuti pari zvino pane zvatakatarisana nazvo mueducation system munoda kuti mari dzinotambira varairidzi dzivandudzwe, maconditions of service avandudzwe, varairidzi varambe vachida basa ravo rourairidzi muZimbabwe nokuvandudza education system. At the same time avo vanopfuura vatinoda munyika vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika kunotsvakawo humwe unyanzvi hwavanozopawo kuti kana vakakwanisa kuzodzoka after chinguvana kana makore avanenge vambonoserva kunze zvibatsirewo education system yomuZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bato reMDCT rakaita kongresi yaro nezuro kuHarare City Sports Center kusarudza utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vachiti vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vakange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashaura pakongresi yebato ravo yaitirwa muno muHarare na vaMonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzemabai election, asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza nekongresi yavo vave kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vasarudzwa zvasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoyi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Hatorina kana mastructures akakwana kunga kupi munyika yese. Pama by elections chaipo akatadza kana kuti aise ma candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti, saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda ma candidates akutaura kuti achawina ne 60% akumba vanhu here.
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 6, uku bato riri kutonga reZANU PF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 5 musarudzo idzi. Vanga vari sachigaro MDCT Congress iyi isati yaitwa, vaMorgan Komichi avo vasina kusarudzwa vaudza vanhu vanga vari paCongress iyi kuti vari kutarisirawo kuti bato ravo richakura. Asi mumwe wavanga vari paCongress iyi vaSilas Zakeyo vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzamara yaregedza kudyidzana nebato reZANU PF.
Tikuti musangano weMDC ndaumire uri wega, hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu wekuZANU PF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko, hasi zvakaitwa naTsvangira izvozvo, ende hazviko ndozvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anesei kuti vanhu iva vari kuwirira neruling party ZANU PF vachitira vari musangano weMDC ndosipiwe supposed go out. Wosiya musangano weMDC uri clear, wakachena, wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mufananidzo wekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apanga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavaMonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu. VaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavaMonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo vaitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vaKomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa namuzvare Yuvhone Musarurwa. Kunyange hazvo vaMonzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo, pane vamwe vakaita savanoResi Marara avo vaida kukwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress, asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati havana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana. Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navaMonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress aitwa na MDCT yekusarudza utungamiri kutsva webato iri ndeyekutanga kubva zvakafa vaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pakamboitwa imwe chimbi chimbi kana kuti extraordinary congress iyo vamwanzora vakakunda Mike Tokozani kupe muna zvita 2020 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti kurodzwa kwevana vasati vabva zero kwanyanya zvikuru mumapurazi emunharaunda yezvimba uko vabereki vanonzi vari kuroresa vana vavo pamusoro pekushaya. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvebudiriro kana kuti Zvimba District Development Coordinator vaDesmond Gumbo Chuma. MuNewsZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti sarudzo dzegore rinoya dzichakonzera kudeuka kweropa kusati kwamboonekwa kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Masangano akazvimirira anopfuura makumi masere anosanganisa makereke, masangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi nemasangano evadzidzi anoti zvaari kuona kwavanofamba munyika zvinoratidza kuti pachakuvadzwa vanhu vakawanda. Nepenyuro yeZBC inoti guta reHarare rakatarisana nekupararira kwechirwere chetyphoid kunyanya mumisha yebudiriro Glenview neGlen Nora zvichinzi vanhu makumi matanhatu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Panyaya yemaNPs apo vakazva ari kupuwe mari mari akawanda. Ndiri kukumbe maNPs kuti paanonga agaidhiskasa ngatanga atarisawo mukati mwenyika ino yeZimbabwe kuti yakamira sei. Vanhu mumakirinika hamuna mishonga, vanhu vari kutambura zvakawanda, maticha haana mari, vanhu vari kutambura. Saka tozooneka imi sepalamendi yedu seanhu atakasarudza makuti murudopwe mazimari akadai akawande kudaro. Muri kuona zviri kuita here? Tangai mwataurirana mukati mepalamendi yenyu muchidhiskasa kuti muone kuti munyika muno makamira sei, hamuna urombo here? Moizotorawo mari. Saka mukatore mari yanhu ashomashoma otore madzidzisi, vamwe vandorarama nei? Chetiri kunyanya kukoshesa kuchemera mumahosipitoro. Mahosipitoro ngamuite mishonga, mahosipitoro manesi ngaapuwe mari.
Pindura baba vari kubva kutaura, vataura vachitizvo Zimbabwe yakasununguka, hatifanirwe kutemerwa zviga nevamwe vanhu. Hamufanirwe kutemerwa kwazvimwe zviga. Zviga zviri kutaurwa ndezvekuponda kwavari kuita vanhu. Ngavanzwisise ipapo, zviri kuita kuti America ivatemere zvirango zvekuponda vanhu zvari kuita. Hamunangagwa kuti vanhu vari kungourawa vachidhisapiswa. Wana Blessing Ale, wana itaidza mara vakavanda vanhu vadhisapiswa. Saka America ingafarira rufu rwavanhu shuwa. Aivanga vatibatsirewo wedu wetatambura kuno kuZimbabwe. Tatambura tiri kuurava. Fanana takuenda kumaelection akadaishi, hakusi kubuda chakanaka. Vari kutadza kunzwayo titi yegukura hundi yavakaita. Ndiwo futi honzeri vamunangagwa vagumirwa ngavachibva pachigaro. Havana nezvavari kumboita, vari kungodzaita. Isu tiri varwi vehondo, hatina kana chatiri kupfuwa. Asi vakupa macivil servants nemaminista ma15,000,000,000 emaUS. Isu maovheti takarwa hondo, hatina chatiri kupfuwa. Isina amunangagwa, hatina, tiri kungotambura.
Ini ndinonzi Masakureva, ndinogara kuno kunzvimbo yeBedbridge kuna Mavhendawo. Chandinoda kutaura ndezvekuti uyu murume anonzi Charumbira anonyadzisa nokureva nhema dziri pachena kudaro. Nhema dzaari kutaura dzakafanana nokuti chero wakatarisa yunifomu yamanesi iya anogona kuti ndeye redhi. munangabwa munhu ari kuchemera kuti ndakasiyirwa ivo kuenda kusamiti iye akureva nhema kuti munangabwa akaramba kuenda iye ane misodzi pamatama munangabwa achichemera kuenda haa nhema dzaunotaura dzinonyadziswa mhani kuchenjera kuti unodzingwa mupati iyoyo unodzingwa muzanu pf hausati waziva zanu pf unoshode satarumbira
ini handitenderwi kutaura zita rangu sasabhu dambudziko ratinaro kuno ndekuti kwakanzi pachirongwa chehurumende chembeu vanhu vaipuwa matukeji hungu mbeu yakasvika asi dambudziko mafetiraizi hakuna kana mafetiraizi tinogara kuno kusiakov kasvisa ward 8 saka ndo dambudziko tiri kushamisika namusaka wekubhinga achitaura kuti mafetiraizi amaiso akawana saka kana vakavaona kubhinga vakamaona kubhinga kunoku kusiakov mafetiraizi hakuna nanhasi uye hatisi kuziva kuti mafetiraizi vaivo anouya here mvura iri kunaya asi mafetiraizi hakuna chavangadyare nacho kuti mbeu dzidi pawaniswe mukana wekuti vanhu vakwanise kuwana guo rakanaka saka icharamba iri nzara nekuti mbeu kuidyara isina fetiraizi hapana zvazvinoita mustoro kuti utenge fetiraizi inodhura uyezve zvakare kana mbeu yacho zvakare yanga irishiwo mumatukeji saka kuti utenge mbeu sekuoma kwakaita zvinhu mari haizvi kuwanikwa atenda
inini ndandichidawo kubvunza bhozi ndoshamisika nezvinenge zvichingoitika kureva kuti here kubva pakarwa hondo kusvika nanhasi vanhu vese vatikona varimo ivava vanongorumawo vheti vose hapana vakafa havasi kufa vari kuramba vachingowedzera vese vakarwa hondo here vese vari kuramba vachingonzi ndinhingi gamba renyika kumwe kufa kwacho hakusi nomal kutofa kuri abnomal nokuti mafira avaita kuchokutanga haasi kumafira kuti vanhu iye zvino zvaakunyanya here nenyaya yekuti tisakuda kuenda kumaelections kana kuti zvinomboreva kuti kudii kune mumwe munhu ari supiri here anda basa rikuuraya vamwe vanhu kana kuti zvinorevei
akadii makadii pastudio apo inini ndinongori nemubvunzo wani inini kuafrican union sadak nana president zuma nana president mazisi nevamwe vesava kuti ivo vanotaura kuti zvirango ngazvibvuse asi handisandambowanzwa pavanotaura vachiti hurumende yezimbabwe chimbomira yekushungurudza vanhu chimbomira yekurova vanhu nekuuraya vanhu kunoitika nekupiswa kwevanhu nezanupiefu handivanzi vachitsuura zvinhu izvozvozvo handisati ndavanzi vachitaura kuti zimbabwe ndaisunungure jobs kare because haisi kuteera mirayo yacho yemuzimbabwe so zvinhu zvacho izvi kazvi ndavatarisawo kuti america iri kupirei zvirango zimbabwe vasangotaure zvekuti ngazvibvise ivo vasingataurowo kuti zimbabwe iregedze zvairi kuita iregedze oro isu tatambura isu tanoita nogara musango takuda kuuya kumusha
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika veruzhinji mumalaysia vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika iyi vaanwar ibrahim vachagadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika mumwedzi mitatu yapfuura mitengo yemikaka yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% uku zvirimwa zvakaita semurivo zvava kutengeswa nemitengo yakapetwa kana uye nyama yenguruve yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25% hurumende yesouth africa yaisa mauto pane nzvimbo ina dzinogaya magetsi zvichitevera kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko vamwe vanoti zviri kukonzerwa nevanhu vanoda kukanganisa zvinhu munyika tochienda kumutambo wenhabvu FIFA World Cup wakatambiwa nezuro kuqatar semazuva ose tinomukomana anofarira zvemutambo Brian Musekiwa. Brian, wakaona sei mutambo wa nezuro uyu?
Halo koma wande. Mutambo wanezro. Mutambo wainakiza shashose. Atini nara basara papa ya ndikati. We can't wait to see the blockbuster final in any form for Mbappe na Messi. Halo wana tambira Argentina na France. Mbappe for France, Messi for Argentina. Mutambo, I've been watching World Cup since 1980, but this World Cup, yanga ine everything. Yanga ine drama. Yanga ine magos. Yanga to feature two best soccer players in the world at the moment. And they were on top of the game. Was fighting our cover the golden boot, poor golden boot. The tournament. It was just one drama to the other. So I talk about the France and the actual end. Pakatira first half. Yagatugamirwa 2-0, but Yagatoka the bang and the substitution on a coach. Yanga is very, very good. Yanga is very good. Or they come back those two goals to make it 2-2. Vainama extra time. Vainama extra time. Vainama one each. Mkambo wa pira uri 3-3. Mapenout. And mapenout is very hard to see. France no kwanza kuhuwa. Nenye ya kuchi. Keep away Argentina Martinez. Where I is very good. Ni mapenout. Saka. Ya zuko suspect. Mkambo kena kwa mapenout is. Argentina inokwanisa kutora mukombe. And then afara chaizvo kuti Argentina yawina Messi atora mukombe something changa asina mukeriyo yake. Zvinove zvamupinza one of the best players to ever dress in the field of soccer.
Chii chakaitwa ne France chakaita kuti vatadze kuwana mukombe uyu.
Pane marumors akawanda. Pane marumors ekuti panga paine some fitness mukembe yavo. Zvinova zvinhu chandobhiliza because matambira vakaita first half iyaya. Havana kutamba zvakanaka first half. Saka ndachikobhiliza kuti something is not right. The way yaipresa Argentina, because Argentina yakatanga ichipresa too much, haina kupa chance France ikiite settle down. Zvinova zvakabatsira Argentina kuti itungamire by 2-0. And also Messi was very good. Akatamba game rakatamba akaratidza vanhu kuti inyanzvi ndiye akadictator the pace mugame. Saka those are the three things that best suspect kuti ndozvakaita kuti France iluze. And also versus the other penalties. Kuma penalties inenge yaiva a matter of who can set or who can score or who can save. And the keeper was Martinez. The keeper has no follower from Mazlanga Arsenal. Muna is very good at saving my penalties.
Saka Messi amira papi munorondo ye mutambo wenhabvu.
I would say Messi could be the best in this world, but you know what the best, because Mamaro Kakafua Vila Wuta, how could he be the best yet? Not three World Cups like Pele. But I would say Atogo among the best three. Yes, only three. Messi, Diego Maradona, and Armando Pele. Only three, I would say, in each generation, no regrets. It will take a very long time to one Pasapuana Montava has a day. Pasapuana by a lot, Mukandri Mate, Muklap Yate, even his personal achievements. It's not easy.
Mukupera Kwakaita, Tambo, and Avugu Yunezuro. Unaona kuti Mbappe akamira papi munoronde yomutambo wenhabvu.
So trajectory ya Mbappe ndiye kuti andori ahead of vamwe chuwava Pele na Maradona in terms of my statistics. Because the age zvaachivha now zvinhu zvisina kuachivhwa with the others. Saka ndikumuona ari mutambo wekuti kana mwari akakomborera kuti akwanise kulasta the same years in terms of career like others, he could be the best. Mbappe mutambi wachange tichiona isusu after Messi retire. Ndiye mutambi achange ari munhu achange achiita illuminate the soccer world.
Haiwa Brian, tinotenda zvikuru nemashoko awatibatsira nawo tichiti makurukote kuArgentina pakuhwina kwayakaita mutambo wenhabvu ikatora mukombe weFIFA World Cup. Tinotenda chaizvo Brian.
Thank you mukoma wande.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinoemba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pePVO bill rakapatsiswa nedare reHouse of Assembly. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zvimbiso zvayo uye kureka kuramba ichinyepera varairidzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup mushure mekukunda chikwata cheFrance nezvibodzwa 4-2 pamapenalty. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.